Mutauri webato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP mudunhu reMashonaland West vadzimai vechitsungo vanoti vanofara nekudomwa kwevatongi vemhosva vachiti zvichaita kuti vanoda kuita zvemhirizhonga vatye.
Idanho rakanaka ndirikuratidza kuti its true kuti zvinhu zvakanakawo futi kana tichipinda muelection kunge pane vanhu vanotiratidza kuti pakaitika mhosva pane mamajor stage varipo vachidita nenyaya iyoyo.
Vanoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muMashonaland West vakuda kwache chigumo vanotsigira vachitsungo vachiti zvinofanirwa kusvika kumapurisa. Vachigumo vanoti panofanirwa kuita hofisi yemapurisa inoferefeta nyaya dzemhirizhonga sezvo kuri iko kunofira nyaya dzakawanda dzemhirizhonga.
Isu kwatiri kudanheri danho rakanaka, asi hurumende inofanira kuenda kugadzirisawo pamwe patinoti dziko redu inyaya yereporting structure, nekuti munhu asangana nedambudziko reviolence mapurisa anofanira kunge aripo kuripota nyaya. Saka ndo panofanira pagadziswe nehurumende kuti zvinozofamba sei kuti mejisita agozowana nyaya zvichibva kunani, zvichibva kumupurisa.
Vachitsungo vanoti zviri kuitwa zviri kuratidza kuti pane shanduko pamaitirwo matsva ari kuita hurumende munyaya dzesarudzo.
Inew dispensation ivapo varotakidza kuda kuda kuita free and fair election, which zvinhu zvakanakawo futi kana tichipinda muelection.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muZANU-PF mudunhu reMashonaland West Vasimba Rashe Ziyambe vanoti zvakanakira kuti vose vanonyepera kuzhamba pasina zvavaitwa vachanyara sezvo pasina mhirizhonga ichaitwa. Hurumende yakazivisa kuti vatongi vanoti muzvare Jesi Kufa vaFelix Mawadza vemuChinoyi vatakudzwa, Gwazembe vekuKadoma, vaSam Chitumwa vekuKaroi, vaFelix Chaurumwe vekuChegutu navatoende Pizho vekuKaribha vachatonga nyaya dzemhirizhonga mudunhu. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.